nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 31, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takavandudzika zvikuru, vazhinji tasingazive kuti chii chinonzi business. Taingofunga kuti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingazive kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kusimudzira madzimai. Vanyori vemabhuku vemunyika Titi Dangarembwa naGloria Ndlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubayiro weWinsome Pinault. Congress yeFIFA yotambira danho rekumisa Zimbabwe kukukwidza nedzimwe nyika mushure mekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndovanga vari munyarikani pamusangano weYoung Women for Economic Development Business Convention waitirwa muHarare nhasi. Madzimai aya abva kumatunhu gumi emunyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
From the report I get, I'm told that over 90% of the loans given to women are paid. And only about 42% of the loans given to men get paid.
Kwa kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa, asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti. Saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara.
Vakurudzirawo madzimai kuti apinde mumaindastry yese, vachiti vakatobatsira mamwe madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa ekugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuChimanimani kuManicaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vava kuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Zvokutoti maprojects ehuku kuchengete mbudzi, saka izvi sekuti mabhengi atatorwa aya maWomen's Bank tichaitoti titoexpectise pane mabhengi iwawo tikwanise tichatorawo mari tibatsirike pane zvatinenge tichide kuti tiite kuti chinhu chinonyanya yoti tidzosere kumashure inyaya yemari. Income hatinaba semayouth, but chirongwa ichi ndirikuonashiya che tichato tiendesawo mberi semayouth semaakadzi echidoko.
Izvi zvatsigirwawo neumwe mudzimai abva kwaseke Tabhezi Zougara, uyo achikuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai ichi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru, vazhinji tasingazive kuti chii chinonzi business. Taingofunga kuti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingazive kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara zvine mari iri pamusoro. Saka kuyamhume
chavandu zikakuzati garden yangu ndikari makaposha ni kama kadigidik ndaita mari yangu shinji
Mutungamiri wesangano re Young Women for Economic Development Mozare Tatenda Mavetera varumbiza mutungamiri wenyika vachiti hurumende yavamunangagwa iri kugona kusimudzira madzimai kubudikidza nezvirongwa zvoupfumi zvakasiyana siyana kusanganisira kuwana mukana wokunokwereta mari kumabhanga panyaya yekusimudzira upfumi vamunangagwa vati vanofadzwa zvikuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika vanoongorora nyaya dzezvoupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura
dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa zvinotokwanisa kudarika ipapo zvokwanisa kutosvika kuma 80% asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana zvinotidhurira kugadzira zvinhu tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika
Sangano re Young Women for Economic Development rakaparwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumi mana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks inoti vanhu vanosvika makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakaurayiwa nemhuka dzemusango gore rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZimparks vachinashe farao vanoti pamusoro pevanhu vakafa gore rapera ava vamwe makumi manomwe kana kuti 70 vakakuvadzwa zvakaitisisa mugore rapera nemhuka dzemusango idzi.
Gore rapfuura ra 2021 takarasirwa nevanhu vanosvika ivo 68 vakatsikwa vamwe vakatsikwa nenzou vamwe vachiva nemakarwe vamwe vakatungwa nenyanya vamwe vakatungwa vamwe vakaurayiwa neshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana dzemumasango.
Vafarawo vanoti mhuka dziri kunyanya kuuraya nekushungurudza vanhu inzou nemakarwe izvo zvakauraya nekukuvadza vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana.
Kurora kwedu tiri kuona sekuti mhuka dziri kunyanya kutishungurudza inzou nemakarwe nekuti mhuka mbiri idzi dzinokwanisa kunge dzizo dziri kuita kuti vanhu vangangosvika ivo makumi gumi nemapfumbamwe 90% kubva muzana ndovari kukwazwa nemhuka idzi.
Vafarawo vakurudzira vanhu vari pedyo nenzvimbo dzine mhuka kuti vasafambe nguva dzemanheru uye kuti vasaedze kudzinga mhuka dzakaita senzou munharaunda mavo pasina vashandi veZimparks.
Tinokurudzira zvevo vagari kuti ngavasiyane netsika yekunyanya kufamba usiku kunyanyanya kune mhuka dzakawanda nekuti mhuka dzedu dzakawanda dzinofamba usiku. Kumakarwe tinoti kuvagari pese pese pane mvura munofanira kungochifungidzira iwewe kuti pane garwe ende ndingakwanisa kukukuvadza.
Vafarawo vanoti pamusoro pekuurayiwa kwevanhu zvipfuwo nezvirimwa zvevanhu zviri kuparadzwa izvo zvinozoita kuti vashaye zvekudya. Imwe nzvimbo inedambudziko rekunetsana kwemhuka nevanhu inharaunda yeChipinge sematauriro emutungamiri wesangano rinomirira vagari veko replatform for youth and the community development
vaClarice Majuku.
Dambudziko remhuka iri riri kunyanya kuitika yatingati nhera Save along Save River yatinoti Save Conservancy kune vakawanda wanda vari kuchengeta mhuka ikoko asi mhuka idzi dzine dzichibuda kubva kumaconservancy wadzichiuya kudzimba dzevanhu and dambudziko iri rakakura. There is also Chipangai Safari ndo iri kutry kuchengetedza mhuka idzi asi tingangoti kuhurukuro dzekuti vanhu nemhuka vagarisane dziri kuenderera mberi asi dzanisa kubuda. Pane hurongwa hwecampfire huri kuitwa hwatanga tichibatsiranawo nenharaunda dzekwaChibuwe Maronga Musapingura neGoko Maunganidze kuitira kuti pachiita chirongwa chinenge chine hurumende mukati nemacommunities ekuti mhuka nevanhu zvogarisana sei nekuti zvipfuyo nezvirimwa zvakawanda zviri kukuwadzwa nekuda kwe mhuka idzi kunyanya ma elephants ma buffaloes ne ma lions ndo ari kwenya kuoneka munharaunda dzatiri kutaura zvadzo muchipinge.
Imwe nhengo yeboka rinomirira vagari vekukariba reCaribbean Residents Association vaEdward Ruparanganda vanoti vanhu vakawanda vari kuurayiwa nenzou masikati uye vashandi veZim Parks vakashevedzwa vanononoka kuuya kuzoyamura.
But magets mazhinji ari kupisa masikati ati ukaodza veparks havauye ikai.
Uwandu hwevanhu vakafa ava hwakawedzera kubva vanhu makumi matanhatu kana kuti 60 vakafa nevamwe makumi mashanu vakakuvara mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muchinoi njini nunoraijena.
Russia iyo yakati iri kubvisa mauto ayo ari kurwisa guta guru reUkraine reKiev inonzi nemuzinda wemauto yeAmerica wePentagon yabvisa zvikamu makumi maviri kubva muzana chete uye kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pedyo neguta iri. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemuUkraine dzanga dziri muAmerica nezuro dzichitsvaga rutsigiro rwezvombo nezvimwe kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia. Nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo muUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kuTurkey. Hondo iyi yakonzera kusagadzikana munyadzo zveupfumi pasi rose sezvo Russia ichitengesa mafuta edzimotokari akawanda uye nyika mbiri idzi dzichirimawo gorosi rakawanda rinotengeswa pasi rose. Mukuziya nezvehondo iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uriah Izembe.
Bumbiro reUnited Nations rinonzi United Nations Charter rine mhiko yokuti pasi rino harichafi rakaita futi hondo sezvakaitika muhondo yokutanga yepasi rino nehondo yechipiri. Zvino maita mhiko yakadai zvekuti nyika dzose dziri nhengo yeUN dzinocherechedza mhiko iyoyi. Takaona kuti izvo kwapera makore makumi manomwe namanomwe boka reUN ravapo iri. Paita dambudziko pakati peUkraine neRussia. Zvino dambudziko iroro raifanira kugadziriswa sezvakatarwa muchapter 6 yebumbiro reUN irori iri. Chapter 6 inotibopereka muka pakati pedzinyika rinofanirwa kunzi rigadziriswe padare pasina kurwisana nezvombo zvehondo. Ndizvo kuti pasazoita hondo yapasi rino. Asi tinoona kuti bope iroro harina kugadziriswa saizvozvo. Tozoonazve kuti iko zvinhu zvatirikureketa pano. Russia yakatora zvombo kubva yapinda kundopamba Ukraine nechisimba. Zvinova ndizvo zvakanganisa rugare rwapasi rino.
Munoona nhaurirano dziri kuitwa kuTurkey pari zvino dzichibatsira here kuitira kuti tione mave nerunyararo muUkraine, kunyange hazvo Russia iri kuramba ichibomba nyika iyi pari zvino, uyezve tichiona kuti iyo Ukraine yatuma nhumwa kuAmerica kuti dziende kunokumbirazve kuti zvirango zvakatemerwa Russia zviwedzerwe uyezve vakwanise kunge vachipiwa zvimwe zvombo zvekushandisa muhondo iyi.
Kana kwaita kupesana pamaonero ezvinhu muupenyu, kunyange vanhu kana kuti nyika dzikarwisana nezvombo, hazvipedzi dambudziko rokuti pave nomuono mumwe izvozvo. Panotozotoita kugara pasi padare vanhu votaurirana nepfungwa nomuromo kuti vadzokedzane vazova nomuono mumwe.
Mutungamiri webato reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vanhu zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 122,061 vakabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga nezuro chete zvisati zvamboitika muzuva rimwe chete kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba gore rapera. Izvo zvinotevera chirongwa chehurumende chekuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kutanga svondo rapera. Vana vane makore ari pakati pegumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. vanhu vabaiwa nomba vave mamiriyoni mashanu nezana rezviuru nemakumi manomwe nemazana maviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 5,171,283. Vanhu zana nemakumi mana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro uye munhu mumwe chete akafa nacho. Izvi zvasiya vafa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 5,414. Vanyori vemabhuku vemunyika Tsitsi Dangarembwa naGloria Ndlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubayiro Winsome Pinnock vachiwana mari inosvika zana rezviuru nemakumi matanhatu nezvishanu zvemadhora kana kuti $165,000. Zvichakadaro, mumwe munyori wemabhuku anobva kuZimbabwe asi achishandira muguta reGaborone kuBotswana semudzidzisi wevana vakaremara amaisera Mude Mberengo vanoti chido chekuunza shanduko muupenyu hwevanhu ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku. Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kune imwe nyika iri kure kure kwaive nomumwe murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Zvikabva zvanzi nemurume hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai Mberengo avo vakaberekerwa kuShombe mudunhu reMidlands makore makumi mashanu nematanhatu apfuura vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwawo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kusizvo ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma wemurume wangu akazoti, madii kunyora mabhuku, munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumusoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufunga kuti zvairehwa naba mukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu rekutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo maviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuAmerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuverenga kuchipa vanhu masimba, amai Mberengo avo vanova mudzidzisi pachikoro cheAono International Primary School muGaborone vaudza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti zvokero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kutevera zvinota mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira sure mekunge vazviudza kuti nani ndinoda kuitei.
Pari zvino amai Mberengo vanyora mabhuku kumatatu nerurimi rwechishona asi rimwe chete rinonzi Ndozia Nenzara ndiro rakatsikiswa pari zvino. Amai Mberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo vachiti shuviro yavo kuwana mabhuku ava achishandura upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yechishanda semutori wenhau muBotswana Muzvare George Kura vanoti bhuku rinonzi Ndozia Nenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame newakumu kwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati medzisiro yacho chii.
Amai Mberengo vanoti chishoo chavo kukurudzira dzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikurawo iye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndapambirira Studio 7 ndiri muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana, hapana aida chekuita naye, saka zvakamushungurudza zvakanyanya nokubva.
tinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia Vakais Said nezuro vakadzinga nhengo dzedare ravo reparamende dzose mushure mekunge nhengo dzinopikisa dzeIslamist Party dzati dziri kuda kubvisa masimba akawandisa avakazvipa ekutungamira. Chiitiko ichi chiri kushorwa zvikuru chichinzi chinodzosera kumashure utongi hwejekerere. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira nhengo dzematare avo eparamende kuti dzitambire bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni mashanu yekurwisa denda recovid-19. Imwe mari iyi yakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. VaBiden avo vakabayiwa nhomba yavo yechina kana kuti booster nechipiri vakati izvi zvikasaitwa pasi rose rinogona kutanga kusangana zvakare nematambudziko anokonzerwa nechirwere ichi. Nyika iri kubva mune dzimwe sarudzo dzekutsiva zvigaro zvakasara zvisina vanhu zvichitevera kushaya pamwe nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakapinda dziri pasi pemapato eMDC Alliance nezanupf. Dzimwe sarudzo dzinodzi dzinogona kuitwa zvakare chero nguva zvichitevera kudzingwa zvakare kwedzimwe nhengo dzemakanzuru nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora pamwe nebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Mukutanga kwesvondo rino MDCT yakadzinga nhengo dzemakanzuru 16 kana kuti 16 mumatunhu masere emunyika zvichipomerwa mhosva yekudyidzana nebato reCitizens Coalition for Change. Kuchitiwo bato rePDP rakadzingawo kanzura weward 17 muHarare vaJacob Mafume vanga vari zvakare meya weHarare vachipomerwa mhosva imwe cheteyo izvo zvakazoita kuti vabviswe kubva pachigaro chameya weHarare negurukutaro zvekutongwa kwematunhu waJulai mo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yaita dambudziko rekungopinzwa musarudzo dzavanoti dziri kudya mari inofanirwa kunge ichibatsira mubudiriro yenyika. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti izvi zviri kutambisa mari yenyika nekuitisa sarudzo dzinongozodzora vacho vanenge vambodzingwa muzvigaro zvavo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vamasimba mavhaza vanoti mapato ari kudzinga nhengo dzaanoti dzinenge dzatsautsira ari kungoshandisa mutemo mukuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamaguru kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitwa nemapato ari kudzinga nhengo dzavo.
Zvinongoratidza kuti politics dzedu mahumbwe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kubudikidza nekufuta kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yemaMP nemacouncillors vakaitwa recalled navamonzora zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa neparliamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva ende vamonzora vari kupiwa simba ravasina rekuvhiringidza nekubvisira vanhu inzwi ravo ravakataura through the ballot. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichitsuka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvinhu zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuonesa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamonzura vane simba kudarika mamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwenzi vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivheswa navaDouglas Mwonzora.
Dr. Mavhaza, zvinhu zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguru.
Chekutanga ndatikosangana nechiti vamaguru kande padiki diki varasika. Zvinoitika muZimbabwe ndezvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatiraizvo kuti pakaitwa sarudzo ya2018 vanhu vakasarudzwa vari bato ravanga vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapatisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varambe vakamiririra vanhu vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwepato itsva ravanenge vavakapinda mariri. Ndomutemo. Zvingangova zvinoshoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndiwo mutemo chinonzi demokrasi kana kuti kuta ruzhinji kutedzera mitemo yakabvumiranwa munyika imomo munyika medu nebumbiro yemutemo yenyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato raanga uri unobva wasiya zvese zvawakawana kubato ikoko oita zvebato rako itsva saka vamaguhu havasi kunzwisisa vavamba vari kushora matare nehurumende nekuti vamunzura kupiwa masimba aiwa vamunzura vari kungoshandisa mutemo hatingati zvakaipa zvakanaka asi vari kutedza mutemo chinodiwa kutedza mutemo
vamaguhu pindurai tinzwi
chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare vamunzura vakatanga kurukira zita rekuti MDC ndokubva vanzitorai vakati zvekare ndaakuda futi zita rekuti MDC Alliance ndokubva vanzitorai iko zvinoizvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa musi waanaunzwa maresults ndiwo musi waakuita recalling ndinofunga kuti ndiwo mapain killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamabai elections ivavo totoisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita dr mabasa inyaya yechisvinhu haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukonzera dialogue but inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba asi tirikutarisawo zvekare kuti zimbabwe yatambura hama dzavo apa iko zvinoizvi mabaielections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni emari yakashandiswa for useless election vazhinji vacho vakangodzoka vanga vabudiswa navamunzura asi tirikutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika
dr mavhadza pindurai tinzwe hanzi hurumende iri kurasa mari nemabaielections asina basa ayo munoti
chokutanga baba vemaguhu mukatarisa mari inenge iri kuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutivi kuva mari yesarudzo haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi bhajeti kana riripo regore iroro rinoramba riripo mari yesarudzo yakaiswa parutivi yesarudzo ikasashandiswa gore iroro inoitwa keri fuwani kugore rinouya saka hapana mari yatambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro tinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere tinoratidza kuti tava neyatinoti demokrasi ndochekubvumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vasimba mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vaparai maguhu vari parunare muharare nestudio 7 nhau dzemitambo kongresi yefifa ichitungamirwa nemutungamiri wesangano renhabvu iri vagiani infantino yavhota nhasi ikatambira kumbomiswa kwekuve nhengwe kwezimbabwe nekenya idzo dzine hurumende dziri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzenhabvu musangano uyu waitirwa kudoha kukata uye mutungamiri wezifa akamiswa basa vafelton kamambo vakanyimwa mukana wekuenda kumakwikwi aya nematare edzimhosva ayo akaramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa riri mumaoko ematare sechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa nesrc dzekusafambisa basa nemazvo fifa haitenderi kuti masangano akaita sesrc inova bandiko rehurumende apindire munyaya dzenhabvu izvi zvinoreva kuti zvikwata zvose zvenhabvu zvemunyika zvevanhurume nemadzimai hazvichakwanisi kukwikwidzana nedzimwe nyika sachigaro vesrc vageraldi muloshwa vagara havo vachiti havatirimuki nedanho refifa muchirongwa chewomen's round table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvakabuda musarudzo dzakabva kuitwa dzemabaielections kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001202465038 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana mchida kutitumira tsamba mbozha dzitumire ku studio7@tvonews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.tvonews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wala mgela anye njabule mkulu kustudio 7, ule sine mkarakit 1 bimbi 2022, Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yathokozisa ukuza ukuthi iRegistrar's Office izaqhubeka igena endaweni ezithile ukuba na abantu benelisukana bathole ingwalo zokuhambisana kwe-certificate nama-ID zokucela ukuthi abantu abakunanzile ukuthi nangithuba elihlele ukubana ongelayo i-certificate kahamba ayithatha ongelayo ID ayithatha especially bazina abatsha.
Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka-Registrar General lobika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela kusasa mhlaka 1 Mabasa.
Badiswa endala ekuthi langaso kuqunywa amandla ethu. Sananza ukuthi vele izigangu zazikhona. Bakhanisa ziphume just like amanye ama-ofisa phezulu. Kungasuka sikwazi ukuthonisa. Hayi, siyakwazi. Njalo ma usibiziwe endlini enjengaliyani. Sabambanyana ngoba ibona yinhle. Njalo unkosi ufanele asiqhube ukuthi senze into ezenjani ezinhle.
UNdunangwenyama Fuyane waseMatobo eMathebeleland South uvule ukusemthethweni isakhiwo sedane lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Umongameli Vladimir Zelensky we-Ukraine usekhalaze njalo ukuthi athole olunye usizo kwele Melika kumbi eloke iqhubeka elizweni lakhe esithi eleRussia alihlehleli muva njengokwethembisa kwalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Samukelwe ngenjabulo nguzulu wakobulawayo isaziso sokuthi uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka Registrar General uzasungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela mhlaka 1 Mabasa kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lukhangelelwe ukuqhutshwa kwenyanga eziyisithupha i-6 kuqala ngenyanga ezayo kaMabasa luphethwa ngumpandula lonyaka. Kulamaqembu amathathu azabe ebhoda kobulawayo ephathisa uZulu ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Iningi lithi lokhu kuzanceda ukuthi benelise njalo ukuthola ithuba lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza izakhamuzi ukuthi zingadlalisi ithuba lokuthatha izithupha leli ikakhulu abasakhulayo.
Kuyathokozisa ukuza ukuthi iRegistrar's Office izaqhubeka ingena endaweni ezithile ukuba na abantu benelisukana bathole ingwalo zokuhambisa ama-certificates nama-ID esikucela ukuthi abantu abakunanzile ukuthi nangithuba elihlele ukubana ongelayo i-certificate kahamba ayithatha ongelayo ID ayithatha especially ebantwini abatsha. Nangithuba osethethe masingesiqeda angazathatha i-ID akagijime futhi ahlangene khonaphana kwezefu kubana athole ukurejista amavoti kuzasincedisa njengesizwe khonoko.
Unkosikazi Gertrude Chuma, umhlali wakobulawayo eNtumbane, uthe bebevele bethwele nzima ukuvukela komsitheli ukuyabhalisela ukuthola izithupha.
Kuyinto enhle kakhulu nxa abathathisa izithupha namabhethi sebezabe bebhoda bethathisa ndawo ngandawo ngoba izithupha namabhethi kuvele kuyililungelo labantu. Ade bethwala nzima abantu bezama ukuyathathisa abantwana namabhethi bezama lokuthatha izithupha. So nxa uhulumende sesithi bebhode bethathisa abantu izithupha kuhle kakhulu. Abantu abasela kuthwala nzima njengothade bethwala nzima njani.
Umnumzana Sebenzile Xaba, omunye umhlali wakobulawayo emzini wekhumalo, uthi indwendwe ebezikomsitheli sezizaphunguka.
uhlelo lukahulumende lokutatisa ama-ID lama-birth certificate lolu oluzayenziwa ekuqaliseni kuka-April for 6 months, ngibona kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba luzancedisa abantu abaningi abahlezi belenkinga ukuthi bethole ama-ID lama-birth certificate. Ungakhangela kumsitheli kuhlezi kugcwele ama-queues, so kuzabancedisa bethole ama-ID zabo. Ngibona kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Patience Sibanda ovela kunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute uthi induna labo sobhuku kufanele bencedise abantu abahlaselwa egukhurahundi ukuthatha izithupha.
Singathi udaba lolu lubuye kahle ngokuthi lukhuthaze abantu ukuthi bethatha izithupha, benelise ukuregister. So lokhu mase ukhangele kusuke kube ludubo kulabo especially aba-affectwa yi-gukhurahundi. Kuqakathekile ukuthi ama-traditional leaders ukuthi labo bengenele khona lapho bencedise abantu, bekhulumele abantu ukuze benelise ukuthi bethathe izithupha.
Kunyanga kaMabasa amaqembu athathisa izithupha abikwa ezabhoda endaweni ezilandelayo. Kundawo eyodwa bazachitha insuku ezimbili belapho. Kusasa mhlaka 1 Mabasa bazabe besesikolweni eseMilton Junior eManondwane Primary leNtumbane Hall. Kuthi mhlaka 3 Mabasa bazabe besesikolo seInkanyezi Primary, Mtshane Primary, iTenson Primary. Mhlaka 5 Mabasa bazabe beseFounders High, iNgwegwe Primary leBeitel. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leSelage City Hall. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leLarge City Hall. Mhlaka 9 Mabasa bazabe beseMcDonald Hall, Phelandaba Hall kanye lesikolo seFusi. Mhlaka 11 bazabe besesikolo seMakhandeni Secondary, iNkulumane Hall leUbido Primary. NgoMabasa 13 bazabe beseMahatshula Primary, iSenza Ngakhona Primary leHelem Primary. Kuthi mhlaka 15 bazabe beseMagwegwe Hall, iRobert Sinyoka Primary leHenry Law Primary. Kuthi mhlaka 17 bazabe beseWaterford Primary, iQueen Elizabeth Primary leMahlathini Primary. KuMabasa 19 bazabe beseVulindlela Primary, isiZinda Hall leStanley Hall. Mhlaka 21 bazabe beseKhumalo Primary, iMvoqo Primary leMpophoma Hall. Ngo-23 Mabasa bazabe beseMachobana Hall, amaVeni Primary leLockview Primary. Kuthi mhlaka 25 bazabe beseThomas Radland Primary, iNketa High leNyamande Primary. Kuthi-ke mhlaka 27 bazabe beseNtabeni Primary, iMgiqika Primary leMasiye Phambili Primary. Beseyigqiba uMabasa mhlaka 29 beseMurray Primary, iNgwenyama Primary leMachayiskova Primary. Ndimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unduna Ngwenyama Fuyane waseMatobo eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela enkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Emcimbini ongenwe ngabaningi abagoqela ezinye induna zeMandebeleni owenziwe kulandelwa isiko leMandebeleni. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemaboleni eKhezi.
Bekungabizwa ozwayo emaboleni ngesikhathi kuvulwa okusemthethweni isakhiwo esilenkundla yenduna uFuyane, abantu begiya behaya kuhlatshelelwa ezesintu okuthokozise wonke umuntu obeze kulo umthimba. Ekhuluma kulumbuthano unduna uFuyane ubonge bonke abancedise ekwenzeni lolu hlelo luphumelele. Unduna uJongilizwe Machazi Mafala weNkabazwe nguye ovule inkundla wacela ukuba akhulunyelwe ngunduna nyanga zonke.
Madisu sinendala ekuthi langaso kuqunywa amandla ethu. Sananze ukuthi vele izigangi zazikhona. Bakhanye seziphume just like amanye ama-ofisa phezulu. Uma sithi asikwazi ukuthonisa, hayi siyakwazi. Njalo nxa ufiziwe endlini enjengaliyani, sabambanyana ngoba ibona yiyenhle njalo uNkosi uFuyane uyasiqhweba ukuthi senze into ezinyanga ezinhle. Asikuthi awuzonda. Sina kuthiwa nxa silabantu sithonisa
sicala ukuthi abantu bahlale ngokuthula.
Umlisa uLucas Moyo okhokhela esigodini ngaphansi kwanduna uFuyane uthi babehlala phansi manje sebezahlala ezihlalweni.
Ithokozo okukhulu sibili mthandana ngoba sasihlala phansi sihlala phezu kwamatshe sidatshukelwa ngamabhulugwe. Hayi kathi sisazama kathi sesihlala phezu kwezitulo abantu bethu babona umbono lathi sabancedisa sakhipha izimali izakhamisa zakhipha imali.
Usomabhizimusi wemaphisa umnumzana Nkosilathi Dube ngomunye wabakade besemkhosini wemaphisa wayizolo.
Njengoba kuzwile ukuthi sancedisa kakhulu ekwakhini kuyukuthi-ke sibona kubalulekile ukuthi sibe le khothenjalo. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi uhlelo lwakhona lusel.
Ipholisa lenkambeni emaphisa elingenela umcimbi u-assistant inspector Michael Manyeza uthi uyajabula ngokuvulwa kwenkundla le.
Indlela engangifuna ukusilingise ngayo kulelekani ukuthi libuye sincedisane nini ama-issues of concern to us. Kulama-cases awe-rape asisiba maningi kakhulu abe-stock theft emaphisa. So sicela ukuthi izakhamuzi zonke nempokeli zonke ezikhona lapha ababukeli bonke abakhona lapha basincedise ukuthi silwisane lama-cases lawa.
Endulo izinduna zazithethela amacala azo endaweni ezingela zindlu okokuthi abantu babetshiswa lilanga benethwa lizulu ngezinye izikhathi njalo behlala phansi. Ngakho ke ukuba lesakhiwo senkundla kujabulise inenyi. Indlu eyayikhona kuqala eyayakhiwe ngabamhlophe ngo-1975 ukuba ibe yinkundla yadilizwa libutho lezandla ngo-1984 layo isivuselelwe isizasebenza njengehofisi lendlu yokugqokela unduna Fuyane. Umcimbi wayizolo ungenwe ngunduna Mathema unyanga zonke uHobhodo uSigola uMafala nomongameli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo lezinye inkokheli zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kule Melika kumpi elokhu iqhubeka elizweni lakhe esithi ele-Russia alihlehleli emuva njengokwethembisa kwalo ngoba lilokhu lihlasela ngamandla. Iziphathamandla zele-Ukraine zethekelele emle Melika izolo lapho ezithe kudingakala ezinye izikhali, imali kanye lokuthi ele Melika lethese ele Russia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni kungenxa yale impi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo omunye okufanele siwubuze ukuthi kambe ngabe iRussia sezifezekisile na inhloso zayo ngalempi eyiqalile e-Ukraine. Esikubonayo ukuthi iRussia ayikazifezi inhloso zayo, ukusho ukuthi sizakhumbula futhi ukuthi phela nengxoxweni uma kuxoxwa kufanele ukuthi kube khona ingcindezi omunye oyifakayo kulezo ngxoxo. Esikubonayo manje ukuthi iRussia ifaka ingcindezi okwenzela ukuthi kulezo ngxoxo uma zixoxwa ithole kakhulu kulokhu yona ekufunayo ukuthi kuthole ngalempi eyiqalile Ukraine. Yikho nje sizabona iRussia ilokhe iphake njalo impi futhi ungathi iza ngamandla ngoba kukhona baseduze nakhona kade beshizola ukuthi lokho kungathi ukuhlehla kweRussia akusikho ukuhlehla nje kuyukuhlehla kwenqama ukuthi ukuhlehla kwenqama ikuthatha amandla. Isizawuza iRussia ngamasosha amasha asesenomfutho ngezikhali ezintsha ebekade ingakazisebenzisi. Lokho abathile abaseduzane nempi bake bakuthinta izolo.
Singayibona ele Melika linikeza ele Ukraine uncedo lolo eliludingayo.
Uma besibheka ngalesicelo esifakileyo kwele Melika esifakwa nguZelensky upresident waseUkraine eyokucela usizo olwengezelelekileyo. Ingcindezi siyayibona ukuthi iyaqala ukukhula kwabathile khona eMelika abaphikisana nokuthi abaphikisana nayo lempi ngoba kubona bonke abaseMelika abaxhasa iUkraine. Siyabona ke futhi ukuthi iMelika isithanda ukuyifaka ipolitiki yayo ngaphakathi kwama-democracy nama-republicans. Ngalokho ke sokungathi kuthanda ukufaka ingcindezi kuBiden ukuthi enze njani. Kukhona yebo asengazama ukukwenza kodwa ke ingcindezi ekhaya isiyakhula nakuye uBiden. Okufanele ukuthi lento ethi noma eyenza enze ngokukhulu kunanzelela ngoba phela ukhetho nakhona eAmerica luyasondela. Abathile abaphikisana naye sebezathatha yonke lento yalempi bayisebenzise ekulweni ukhetho kodwa ke iRussia eyona umphaki wempi asikayiboni ukuthi izohlehla njalo futhi sikhumbuleke phela ukuthi kusese busha kakhulu nalama sanctions untsinyo lolo abalufakayo alukazweli kakhulu kuRussia nabantu bakhona ngakho ke iRussia ibuke kungathi senawo amandla nomfutho ukuthi siyangaqhubeka iye phambili ukuze ithole izimfuno zayo ezitholayo ngenhloso yokuqala lempi.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuze ixoxa lapho ecingweni losandekile emhlanga we Studio 7. Ibandla le-People's Democratic Party selixotshise kukansili yakoBulawayo umnumzana Arnold Batsirayi owangena kukansili kwacaphuka abantu abaningi ababesithi kazami ngitsho lakancane kukhuluma ulimi lwabantu abahlala edolobheni leli. Ugatsha lwembuso yezabelo namhla lulobele uBatsirayi incwadi lumazisa ukubana ibandla lakhe kalisafuni ukuba abe ngumeleli kaWard 24. Ibandla le-MDC lalo lisanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lisithi kabalandeli imileyo yalo. Amabandla la yiwo njalo axotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi emadolobheni lemaphandleni esithi adlelana lebandla le-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasanda kuxotshiswa okwamanje abagoqela uBatsirayi bacatshangelwa ukubana sebengene kubandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elikhokhelwa nguChamisa, elilo elivotelwe ngabantu abaningi kukhetho lwama-by-elections olusanda kwenziwa ngempelasinto edluleyo. Uhlaziya udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo endaweni lonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe.
Lokhu yikudelela nje abantu lokudlala abantu abadinga imisebenzi abadinga support these different parties ezabo Monzora and them. And kule history khona mawubuya kuqala khona phana ufa kaTsvangirai abanye bephila bengasebenzisa iconstitution ukuthi kungene umuntu onguye ofanele. Wonke umuntu nje wathi ezitshela ukuthi akuvele kuyadlalwa la kuyaliwa nomunye nomunye uzidingela ilokhu yana ipha ilokhu yana yakhe amandla akhe. So kuyadlalwa nje and kubuhlungu but ekugcineni angithi khona next year bazobuya babuyele futhi balungiseke manje njengoba sibebelonga to different parties.
Maphepha wena ubona njalo maphepha siyawazi umuntu ogijimisa ezombusazwe.
It's a vicious cycle. Into eziphindaphindayo babadube bayaxotshana bebizane bejoyinane siyabona the same makhuphe oxotsha abantu nguye futhi osesiyajoyina kwena laba abaxothayo kusamdlalo but okusalayo. Okuhlungwe ukuthi sethi the expense of ama voters ordinary people yiku betray abantu abayibo ababavotelayo.
Ngoba Ndlovu khona konke kusezakala siyabona abanye amabandla aphikisayo ukuthi kumele kube lomanyano ukuze sinqabe siya kukhetho luzayo engxeba ngasebenza ndawonye. Bayasebenza ndawonye njani kule nyakanyaka le?
Ah, laba bayenza into ezimangalisayo laba ngoba mina ngokubona kwami balushwana bavele bebhekele ukulungisa ilizwe for abantu. So uzathola ukuthi ababesilo kakhulu nje lokuyambona nje makhupe manje sesimbona ngaphe kubo chamisi. Bona bahlala phansi bakhumisana umlotha mase bedinga into yabo. Akusonto enzima kiwo. So loba kanjani kungenzeka next year futhi mangalithola uMonzola esesebenza labo chamisa ngoba bakufuna manje. Loba kanje wabona kumangalisanga ukuthi umgazi agcine sesithi uyavotela uchamisa. Yena wayefunye wazofunga ngoba uyane handi ukuthi ngeke kwenzakale lokho noma kanjani. So laba bayenza nje noma yini akumangalisi kudlela kuphela ukuthi yenzakale eZimbabwe.
Maphepha wena ubona njani?
Kule this saying ethi two men cannot work together unless they are in agreement. Amabandla lawa in the first place avele afuna okuthiyeneyo and into yeZimbabwe kumele siyinanzelele ukuthi ipolitiki yeZimbabwe yehlukile ngidana kwezinye kwamanye amazwe. Kule ndaba yepolitiki, then there is the tribal issue also, whereby kulabanye abantu abakhoza iconfusion, maybe ungathi wakhangela khona ku-MDC, uthole ukuthi lapho kwakumele kungene khona uMakhuphe, kufuna i-constitution kwangabi indaba zalutho, lapho kwakumele kungene khona uphelekezela Mphoko kwaba le ngxabangxoza. So into yangikhona because i-political and tribal, kube nzima ukuthi abantu betholane for a common purpose. Kona lapho ke so kunzima vele ukuthi kungasetshenzwa together for a common purpose ngoba vele asivumelani politically and tribal
so nga kunjalo Ndlovu so izano phela iyade ibalahlele kathana ngoba khona zani izano yena
ebalavula nje
ehe kuveka ba
ihleli bahleka futhi ihleli balavuli bahleka ubona umthwangwe bahleka ethi alawa bahlala besilwa mabe siya ku Congress womnye nomunye ubhekele ukuthi yafike siba ngupresident. So opposition Pepsi abantu bangaqala manje ucabanga kahle impela yiwe danisa ukwedlula kwenziwa izano ngoba wonke umuntu uyafisa ukuthi lizwe likhululwe lifakwe ekubuseni kwa wonke umuntu democracy kodwa hey laba bantu abaphambili mhlawumbe yikho lokho nje ukuthi akulampi njengoba kuqala kuthathile izwe kwakulempi umuntu wayengena wayengena ezimisele ukuthi le mpilo yakhe ingalahleka manje ukudlala nje kudlala emahoteleni kudlala amarali ngokwe kunzima kushaya amasudu tawo kobi kama flight abantu bese empini kwangasonto yokudlala manje sebedlala ngakho nje
ye phumanje mabhebhe kumele kwenziweni usiyakhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo njengoba abantu laba ngani ababoni ukuthi ungasebenza ndawonye ungazwani
mina kusiya phambili mboni ngani okuyikhona okumele kwenziwe sekumele abantu mina ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngathi thina ngapha komthwakazi mboni ngani nje kumele sithiyane lo mdlalo weMpumalanga ngoba sikule ingxake nje kusukela 1963 abantu beMpumalanga bevele beqala imidlalo yabo lengelamsilala ekhanda but ngenxa yokuthi thina we are the most marginalized, the most affected siyayifuna inkululeko. I think kumele we must find each other on that aspect ukuthi thina ethi sisase le genuinity ekufuneni kwethu independence kungoba singama victims. So I think kumele thina sodwa sikokane sipeswe our own independence ngoba vele iZimbabwe le mathebelele nje there are two different states so kunzima ukuthi sisebenza together for i-purpose ekubanjaneni khonapho uzathola ukuthi starting vele from 1980 nxa kwakuzali ukuthi kubanjani kubanjani sihlezi singabo number 2 sine less influential uthola ukuthi it's at the expense of Matabele people. So I think kumele thina sodwa sikwazi ukuzixazulula kulaba nabantu
ye nazo indaba khonapho ke baba Ndlovu
bekukuhle kusetshenzwa kulelizwe eliyi-1 ideally khonapho kulelizwe eliyi-1 kuyafunakala ukuthi kube le element ye decentralization zambe kuwadinga la mabala ngesiNdebele yamzukhona ongangisiza ukuthi kube lesibanga lelibanga elithize libe lizibhekela indawo yalo njengoba nje kusenzakala eSouth Africa kodwa lokho akwenziwa endele opposition ayizange kupromise futhi
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi egobungula ezombusazwe obexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 elonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe. Inhlanganiso eziqhatsha abasebenza kwezempilakahle eBrithani ababizwa ngokuthi ngama-healthcare recruitment agencies zithi zikhathazekile kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abakuhlekayo bechiya imisebenzi abayilethelwa elizweni besiyacela ukuphephela. Kukanti ke babe belungiselwe amaviza lencwadi zokuzosebenza kwezempilakahle kuphela kwelebhilithane. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Inhlanganiso lezi ikakhulu ezabaqondisa abadabuka eZimbabwe zithi abanye ababaleka emsebenzini sebabiselwa ngenkani elizweni labo ngurhulumente weBrithani ngoba sebesenza ongekho emthethweni. Omunye wola abakhokela la makampani ngumnumzana Walter Ncube ongumqondisi weLiz K Alliance Agency.
Abantu laba basika ngapha mabesika ngapha basuke bechiya imisebenzi le babuya bengela njongo yokusebenza babuya bele njongo yokwenza imali kumbe injongo yokuthi bangene nje elizweni leli basuke babaleka. Ungasuke uyenze njalo ama-companies thina siyafoswa ukuthi siripote kuhulumende ngokuthi abantu laba bangaphi nokuthi abantu laba benzani. Uhulumende wase-UK seza kuvalela akudipote.
Umnumzana Johnson Ndlovulayo unekhampani yakhe ebisa abantu uzosebenza e-England.
Abantu bekhaya they are disappointment because lapha sizama ukuthi ubuya ngenhliziyo yakho enhle uzosebenza usupporte abantu bangini abantu bayabaleka. From my side mina ngithi we'll be looking at other nations angeke ngilethe umuntu ozabuya ezodestroya ikhampani. Ungatshelwa ngabantu labo ukuthi hambe ekuleni as bayakubisela.
Ngeviki ephelileyo izizalwane zeZimbabwe ezine ebezisebenza ukugcina abagugileyo eBristol zithiye umsebenzi zingavalelisanga okwaze kwenza amapholisa angenela abacele bebothiwe babiselwa ekhaya eZimbabwe. Bebesebenzela unkosikazi Mary Watson.
I went to a stage to work. Some of them, they were busy
eating,
also to things. The company had hired a booking for rented a very nice accommodation, fully furnished, and they were going to cover clients in nursing homes, in hospitals, and they just influenced each other. They decided not to go to work, even the portage and the portage.
Abanye bathi bathola umsebenzi wokugcina abakhubazekileyo abagugileyo unzima kakhulu. Unkosazana Sindi Moyo ke sobiselwe ekhaya kulandela ukubalekela umsebenzi.
Mina msori ukuthi alethe abantu down abangizisa ngapha e-UK. Kwakunzima kakhulu ngoba impilo enyama angizange ngenze i-care work. Ngayekela ukuya emsebenzini kugogo wayehlupha ngabaleka ngayo kucousin wami e-Leeds from November last year. Then ngabanjwa ngo-January ngamapholisa bangidipota. Ngobulawayo kwamanje.
Unkosazana Nomathemba Nsingo wabiswa kwelebhilitane ngenye inkampani ngomnyaka ophelileyo usola abathiya umsebenzi.
Ngizwa ubuhlungu ngabantu abafuna ukusonisela thina abanye sabuya ngama-sponsorship fees. Why do they come in the first place? Savuma sisuke ekhaya ukuthi sizogcina abagulayo labalupheleyo. Manje why sisona sivaleka singavalelisanga? Mina sengijwayele, ngiyabagcina, ngiyabagezisa ogogo.
Uhulumende weBrithani wanika amakhampani aqhatha abezempilakahle imvumo yokubisa abantu bamanye amazwe ukuzosebenza ngoba sokulokusilela kwabasebenza kwezempilakahle kulandela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union EU. Amakhampani la athi ngendlela abantu baseZimbabwe abafike babaleke bayecela ukuphephela kumbe baye kuzinhlobo ezivele zihlala kuleli lizwe, uhulumende weBrithani uzagcina ivala lolu hlelo okuzenza ukuthi kubulale amakhampani abo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chizaspanda.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane isihlobo, wethu sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha. Olukha Registrar General libika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukisela kusasa mhlaka 1 Mabasa. unduna ngwenyama fuyane wasemato eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emabolweni izolo. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kwele Melika kumbi elokhe iqhubeka elizweni lakhe esithi ele Russia alihlehleli emuva njengokuthembisa kwayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.